Nhasi gurukota rinoona nezvekushanya nepishanyirwa kwezimbabwe engineer Walter Mzembe vaita musangano wekuzivisa vatapi venhau nevanyori vemapepa vachitaurira nyika yose kuti gadziriro dzedu dzavapapi dzesanganai saka mumashoko avo vamuzembe vataura kuti izvo gadziriro dzedu tapedza tamirira kuti mutambo uparurwe mangwana uye vanga vachikokera mhuri yose yezimbabwe kuti ive inouya kusanganai kuitira kuti vazova vanowana mikana mutourism kuona kuti zvii zvinenge zvichiitika uyewo vataura kuti vanotarisiro yekuti misangano ichange ichiitwa iyi ichasimudzira chaizvo chikamu chedu chetourism pamwe chete nekuvandudza upfumi hwenyika nekuti vatengi vakabva kune dzimwe nyika vachange vachisaina zvibvumirano pamwe chete nevatengesi vemuno vari muchikamu chetourism minister Muzembe vataurawo zvakare kuti zvakakosha kuti vari mumakambani akazvimirira oga vashande pamwe chete nehurumende kuitira kuti tibate pamwe chete mukuvandudza chikamu chedu chetourism vataura kuti vane vimbo yekuti tikaramba takabatana tourism yedu ichasimuka chaizvo
muchaparura gungano renyu iri sei mangwana
mangwana ndopari kutanga chirongwa ichi nhayenguva dza9:00 mangwanani nekuti tichange tine sanganai business forum kureva kuti musangano uchange uchizeiwa nyaya dzakawanda dzinoenderana netourism zvikuru sei yatinoti mice tourism kureva kuti tida kuti isusu tishambadzire zimbabwe semice destination nzvimbo inokwanisa kuitirwa misangano mikuru yenyika uye nekupa maincentives pamwe chete nezviratidzwa tine makambani anosvika 1440 vatovapo vachange vachiratidza zviratidzwa zvavo mangwana uye tine vatengi vakabva kunyika dzakasiyana siyana vanosanganisira vakabva kunana China kubva kunana UK vane mazuva matatu vasvika sava mwanga vakatoenda kunana Victoria Falls nekunana Hwange saka tiri kufara chaizvo makambani emuno muafrica mune anosvika 208 auya gore rino kusanganai saka tiri kufara chaizvo nekuti vanhu vari kuratidza zviratidzwa zvavo vakusumuka kubva pagore rapera pataiva ne 1200